Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
My emergencies ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvakare.
Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa nagavana weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai, kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vakuru vari kurangwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda mumusangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevanachiremba vakuru vepachipatara chepari renyatwa, Dr. David Chimuka, vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo, tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kuti mangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya watinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari. Asi vazhinji vanenge washoma nouya vachida treatment inenge iri inoti emergency, ndio takafunga kuti tiite ivavo tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka-naka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies. Ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvakare.
Mumwe chiremba wepapari renyatwa, Dr. Shingai Chiurunge, vati vave kungopa varwere mapepa yekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama maprescription, hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients pamwe vanenge vatumwa vasina kana hama wani vachibva kumamisha.
Vamwe vanachiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital neChitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neana chiremba vekupari renyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anhu achiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu nagavana weRBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. VaMangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekuAmerica mabhanga, asi nhasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezvoupfumi Vatenda Ibiti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaitaba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanbic. Hakuna bazviriko. Chavaa kuita manje ndechekuti kana uri papriority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo. But handizvoba zvinoitika paforeign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaannounzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri maUS dollar achinzi ari geje-geje nebond note ndodzakadivaluwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura, hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa naThomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note, todzokera kurejimu yemamultiple currencies.
Avanga vari vaimbova gurukota rezvoupfumi Vatenda Ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yeZANU PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabweni wese aneka nyika yake huzi patriotic Zimbabwe anofanira kuona zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti ratinga dzasvika patofunga kuti tinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kutoita over sometime, maybe over 18 months, maybe 24 months. Maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyaitwa ngepamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwiri, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanogona kutika vaMuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozoshanda sei apa?
Aiwa, ipapo ngatisamikisi vaMangudya navagono kana kuti vaMutuli navagono. Aiwa, tatisiyanei. Time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press, kuprinda mari ngoti chese chashota mari takutonoprinda. Ndo chakati Zimbabwe dollar riparare. Mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomi. That is why you find even bond note harina kukolapsa zvokumhanya. Mukaritarisa bond note iroro pariroro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubva razodonha zvese zvekumhanya even papararo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika, handiti asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yeZANU PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga rekotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vaBrighton Ramusi, mushandi wekotrad vati vagamuchira tsamba kubva kuna mudziti wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastayaway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. Purezidhendi waMnangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nokuti ndo mamwe ematsangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vazivanai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichi affecta vashandi vanosvika iwo 15, then igo affecta zve 10,000 ma members ari mucommunity tolerance, reconciliation and development. Ava ma members anga achibenefita kumagarden, peace gardens, anga achibenefita kuma soccer tournaments, anga achibenefita kuma human rights education yatanga tichivapa nesocial accountability yatatichivadzidzisa necapacity building.
Varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisiyo yavari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kota rebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo gurukota remasvingo vaiza chadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi. Vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai, kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda mumaprovinsi nemawadzi ese asati takura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva, mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso, pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviuru zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Mumiriri wegweru Eben vaBrian Dube veMDC vanoimwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese achiaccessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro peWomen's Bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bhengi rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi, uye pari zvino riri muHarare chete, uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muBulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vave kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora, uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million vachiteverwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto wekusangano uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission for Women, they are ready to go. No, for a nezve social protection. Social protection meaning kuti zviri kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Kuno nyese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozikanwa zvikuru nekadzana nana zvikuru because dzisinyika dzese dzinogona kubudirira kuita ma side events aya.
Chii zvine zvichiitika muma side events akati misangano inenge ichiitwa kumucheto yemusangano mukuru United Nations zvakaita sei.
Tenda zvibagore pa events side events. Kutanga iriko nhasi anotomhanyira ino iyoyo ndeikuratidza kuti nyaya kando vabatsira sei. Nyaya yema its yeva avanopiwa inovabatsira sei kumadzimai vati kubatsirwa kuti vapindo mamaini ministry of women affairs and community development inovabatsira sei kuzenyaya yavo dzikuita dzichitungamirirwa nafred wedu womunyika yeZimbabwe tinoratidzira irimo rinoratidza kuti honai ndozviri kuitwa muzimbe izvi nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichera bvunza mbvunzo ndekuti ko apo makasvapa ko apo hamugori kudai mugozvi improve. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe pa-CSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemamwa vari parona New York muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Dare repasoro reHigh Court muBulawayo rarasa chikumbiro chatashinga Musonza chekuti atongwe achibva kumba. Musonza amirwa kusvonda musikana guru. Taurai chava anotipa nyaya inotevera.
Ndongi wedare reHigh Court Justice Martin Makwese varasa chikumbiro chamusonza uyo apomerwa mhosva yekumisina wanhuwe vachiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko kodzi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Wanhuwe anove mudege Air Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekuti iye musonza aipomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. VaMakwese vati kunyange hazvo ari mhosva yaaripomerwa zvipai kuti anobvumirana nezvakawanda zvinonzaiti uyu. Vatiwo pane humbowo hwakasimba hunoroverera Musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kutanga kutonga nyaya yamusonza. Musonza akaunza imwe nyaya yemudare achiti anoda kuti dare reconstitutional court rite kuti vatongi vereHigh Court vanofanirwa kubati vanonzesa here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakwese vati semaonero avo Musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti Musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba vachitsinira kuti Musonza anogona kutiza. Rimwe ragweta kumirira Musonza muzvare Taboka Nyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebhela hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese Constitutional Court ne main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere, tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igovatungamira kuti kana ivo vachiparticipata munational dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa nenational dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana asichati notarisira ndechekuti process yacho na inogona kuti rebei donzo racho rinozofanira kupera mukati mevhiki nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paapril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo. Kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwidzi panyaya yokudefenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvino. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vaKisnot Mukwaje vati mushakabva aifanira kupihwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba Ruben Barwe ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy angaka ari munhu ari principled ane teera gwara kana zviri wrong aikutaura zviri wrong.
Zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa muHarare neZuro kunonzi nevamwe kwakaratidza pachena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagrovhosi okupfeka vanhu vachiita basa ravo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inzinoshanda hazvichisipo. Kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvamazuva ese, zvokuti basa harichaitwi. Maoperation haasisiri kuitwa. Taakumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical ozongati manyatoita operation.
Vachuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamira akaita zvino muzvipatara, nekuti imi nebato renyu rezano PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona mataro akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitwa ipo paya, nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara. Zvinhu hazvinamira mushe, zvisinamira mushe kudaro ndiyo nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuzanu PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, zanu PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubhura wayo as I speak, kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna mampilo UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro blame yako ya kuzanu PF, blame yako ya kuhurumende. Yet isusu vanhu, ordinary people, are the people that are doing the corruption. Ndisi tikuuraya zvinhu, tikuita maghost invoices. Ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzorera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubata kwenyuko, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, panongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isi tinoti vanhu vari kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndive kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated kereke. Kana tichiita nyaya idzi so, ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe. Hai, ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzorera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muzano PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo uko, kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government, hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muzano PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions agerezi, the president agerezi varorati. Kuya kunyepa kwayo, makamboona president vechinetseka? Havaendi kuAmerica kwacho here kana kune mahiyeni? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende muPhelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato rezano PF vari parunhare muBulawayo. Manzwa zvakare kubva kugurukota kune vakamboye gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.